Desmond Tutu vanga vari munhu anoremekedzwa zvikuru munyika yeSouth Africa pamwe chete nepasi rose nokuda kwemabasa avakabata vachiri kurarama. Mabasa aya anosanganisira kusoropodza utongi hweudzvanyiri hweapartheid munguva dzanga dzakaoma kuma1980 vakamira vachitaura kuti aiwa utongi uhwa hausi utongi hwakanaka hunobatsira kuti nyika ienderere mberi. Vakabatsirawo zvakare umba South Africa kuti inge iri nyika ine kugadzikana. Tinoziva kuti muSouth Africa panga pane kusawirirana pakati pevanhu nokuda kwemarudzi avo uye nekuda kwemitauro nezvimwe zvakadaro, asi ivo ndivo mumwe vanhu vakabatsiridza kuti South Africa iumbike kuve zvairi nhasi uno. Vakamira zvakare vari munhu aitaura pamusoro penyaya dzezvezvirwere zvakaita seHIV and AIDS, zvirwere zvakaita sana TB, zvirwere zvakawandawanda. Vakamirirawo kodzero dzevaya varume vanoroorana. Vakamira vachimirira kodzero dzavo. Vaibudawo vachitaura pamusoro pezvisiri kufamba zvakanaka kune dzimwe nyika sezvinhu pazvasiri kufamba zvakanaka kuZimbabwe. Vakabuda vachitaura kuti aiwa matonzero ahandioba mukupokana kweIsrael nePalestine. Vaibudawo vachitaura kuti aiwa udzvanyiri huri kuitwa neIsrael hauna kunaka. Saka anga ari munhu anga aine chimiro chekumiririra vanhu vasina vanovamiririra. Ndo chinhu chikurukuru chavanogona kurangarirwa nacho. Chimwe zvakare chavangade kurangarirwa nacho ndechekuti vakawana Nobel Peace Prize, iyo inopuhwa munhu anenge achionekwa sekuti ane zvaaita zvikuru mukurarama kwevanhu.
Vakasiyana sei nevamwe vafundisi uye nevamwe vezvematongerwo enyika?
Vatutu vanga vakasiyana nevamwe vafundisi vatinawo nekuda kwekuti ivo vakanga vachitaura zviri kunetsa mukati menyika, mukati menharaunda yavo uye mukati mepasi rose. Zvaro munhu akanga asingazezere kure, munhu akanga achibudisa izwi rake kuti rigone kubatsira kuti nyika ienderere mberi. Iya inonzi pachirungu the voice of the voiceless, vaibatsira kuti zvichemo zviri mukati menyika nezvinogona kunge zvichiwanikwa kune dzimwe nyikawo zvinge zvichinzwika. Kunyange zvavo vanga vari mufundisi, vanga vasingati aiwa zvematongerwo enyika ndezvematongerwo enyika, isu tinoparidza shoko ramwari, handiwo maitiro aiita Vatutu.
Chamucharangarira chikuru pamusoro pavo ndechipi?
Chandarangarira Vatutu nacho ndechekuti anga ari munhu anga aina ushingi, vaina matamwari wavo, asi vakanga vaine ushingi hwatinoona mukutaura nyaya dzinozvezwa nevazhinji. Vakanga vari munhu aimiririra zvinhu zvinobata upenyu hwevanhu kunyanya-nyanya vari kuzasi. Tinozoona pavanomiririra vanhu panyaya dzeapartheid, tinoona pavanomiririra vanhu panyaya dzine chekuita nezvewanano dzevarume nevarume, vakadzi nevakadzi. Idzi nyaya dzekuti vanhu vazhinji vanototya kutaura nezvazvo, asi ivo vaiwanikwa vachipinda madziri vachitaura maonero avo. Vanga vari munhu aimirira zvinetswa zvevanhu, zvirwere. Vanga vaimira vachiita aiwa hurumende dziri kuda kuti dzitarise nyaya idzi kuti vanhu vagare zvakanaka. Munhu aiuwawo nemweya wokumirira vaidzvanyirirwa panyaya yePalestine neIsrael nyaya inotiratidza kuti vaimirira vanhu vaidzvanyirirwa. Munhu akanga asinga zvezi kumirira kunyange nyaya dzekuZimbabwe kuti ayo utongi hwapo hausi utongi huri kudzvanyirira veruzhinji. Saka pane zvakawanda zvavanoda kuti varangarirwe nazvo vatutu.